Musangano wafamba zvakanaka zvisingambobviri. Wanga uriwo musangano wedu wekutanga wePeople First, asi uchiona vanhu vari pedo ne10,000 vauya voga vasina unotinha, kungoti toda kundotaridza kuti tosapota musangano wePeople First. Vakawanda nyangwe vakabva kuMDC nyangwe vemavapati vavaiva kuti kuna mamujuru ndimi vatinotsigira vese vachiuya.
Vaudza vanhu ava kuti kudii amaemujuru?
Maemujuru vataura zvinhu zvakawanda zvakakosha. Vataura kuti musangano wePeople First chavakanangana nacho ndechekugadzirira ikonomi yenyika iyi yavapachena kumunhu wese weZimbabwe kuti yaparadziwa navamugabe nezanupf. Vakataura zvekare kuti chatakananga isu ndechekuti umwe neumwe munhu weZimbabwe paari upenyu hwake husumudzirwe, nekuti mari iri muno munyika inokwana kusumudza upenyu hwevanhu. Kana tikatarisa mari yakarashiwa navamugabe yavari kuti hatichaoni 15 billion, kana tikaisa muwadhi rimwe nerimwe remuZimbabwe, wadhi rimwe nerimwe rine richiwana 7 million. Dau wapapa neutungamiriri hwakati kasa hunoda vanhu wanga navo vakatora mari iyoyo ikaiswa kuwadhi rimwe nerimwe riri muZimbabwe rinowana 7 million. 7 million inoitira vanhu madhamu, mairigesheni mavari, kuisa mvura yemapaipi, kuita kuti vadiridzi vanhu vawane chikafu pasina kwavanokwereta kana kukumbira. Saka ikonomi yenyika vatsanangura kuti yeZimbabwe haidi nyare yekungokumbira kwari kuri kuikwa navamugabe kumanya Japani wemanya tsvare nawemanya kupi. Inoda kugadzirirwa neupfumi hwenyika huri muno kuti vana ukangoshandiswa zvakanaka pasina korapsheni nyika yedu inobudirira, vanhu vanosimudza upfumi hwavo.
Ndevapi vamwe vanyarikani vanga vari pamusangano uyu vakuru mubato renyu iri?
Vakuru mubato redu vanga varipo vanoti ieni kuda kwazvebhasikiti unova vakatanga pazvakatangira, kwozoti vana vamazaire vanova vanokoordinata nyika yose, koti vamwe majena vamabrigadia jena vamakomanda aikomanda hondo kumozambiki, vana brigadia ambasada Agripa Mtambara varinzi ivo komanda Dragon patinenge takaita, vana komanda Manyadza varinzi Paka Chiporera, koti vana komanda Besha, majenerali nemakomanda anga akazara ipapo achitsigira kuti isu zvatakagura ndotava kuzviona kuti zvouya kuPeople First. Purezidendi wedu vamaemujuru vataura zvekare kuti zvava kuita navamugabe vachiti maveteran vava madisidendi kwava kutaurira nyika yose kuti vose vakagura nyika, nekuti zvamunoshumira kuna vamugabe havadi kuzvizadzisa chiurare kuPeople First. Maveterans vese huyai tivake nyika yedu, mundofa vanofanira kupiwa maalarenzi avo, vanofanira kupiwa zvakawanda, asi hapana chavangapiwa nekuti hurumende yavamugabe haichina mari nyange yekubhadhara masivhil sevhenzi haina, nyange yekubhadhara masoja acho haina, iri kungoshifta ichingochinja madoti. Saka nyika inogadzirwa namaemujuru nepati yavo yePeople First.